manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 5/2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango. Vakamirira kugadzwa temutungamiri weAmerica waDonald Trump vanokumbira dare redunhu reGeorgia kuti rirarise mhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera zvakare mubatanidzwa weCommonwealth. Izvi zvinotadzisa Zimbabwe kudzoserwa mugungano iri umo mayakabuda mugore ra2003 mushure mekunge yambomiswa kuve nhengo muna 2002 nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Kunyanga hazvo munyori mukuru weCommonwealth amai Patricia Scotland vakakurudzira kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika 56 iri. Britain yati Zimbabwe haisati yazadzisa zvayakakurudzirwa kuti iite nechikwata cheCommonwealth chaiongorora sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Britain yakurudzira kuti kuitwe imwe zvoongororo gore rinouya ra2025 yekuona kuti Zimbabwe yave papi nekugadzirisa zvinhu munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaJen Van Muswere pamwe negurukotaro zvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboudza zvavo Studio 7 kuti Zimbabwe yagara haina shungu yakanyanya yekudzokera mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Maonero ari kuita Britain ndo maonero andagara ndichiita. Nekuda kwekuti tikazvitarisisa hapana chambonyanya kuchinja muZimbabwe panyaya dzakamboita kuti ibudiswe mugungano reCommonwealth. Saka isu patakatonzwa sekretariat yeCommonwealth ichitaura kuti iri kuda kubatsiridza kuti Zimbabwe idzoke, ndaitoshaya kuti chii chavanga vaona, nekuti nyaya dzezvematongerwo enyika hadzisati dzagadzikana. Ukatarisa sarudzo dzakapfuura pane mutauro pamusoro padzo, tikatarisa nyaya dzekungosungwa-sungwa kwevanhu vangava vatungamiri vemapata anopikisa nevatsigiri zvese pamwe chete nevaya vano vemasangano akazvimiririra yatingati civil society, vanhu vari kungosungwa, vanhu vari kungoshungurudzwa. Saka hapana chambonyanya kuchinja chingaita kuti pafungwe kuti Zimbabwe ingadzokere mukumoro. Saka ipapo ndowirirana nemuonero weBritain.
Saka zvaitaurwa nana mai Patricia Scotland izvo vachiita sokunonzi Zimbabwe yave parinani vaizvitora kupi?
Mamirira akaita zvematongerwo enyika muZimbabwe asinyika anogona kuita kuti ari kuona ari kure asanyatsoona kuti zvinhu zvakamira sei, nekuti picha inopuwa nevari kutonga ndeyekuti zvinhu zvimire zvakanaka, hapana matambudziko. Saka anenge asina kunyatsoongorora uye asina vanenge vari mukati vanonyatsomupa zviri kunyatso chikachiitika chaizvo chaizvo anogona kufunga kuti apakada zveshokwadi pane zvachinja pamafambisirwo ezvinhu muzimbabwe asi chokwadi chai chaicho ndicho chabuda pakutaura kwebritain kuti aiwa hapana chachinja
zvino zvavari kuti vari kukurudzira kuti kuitwezve dzimwe tsvakurudzo mugore rinouya kuti zvinhu zvinenge zvamira papi munoona kunge pane zvinenge zvachinja here
aiwa hapana chinombochinja nekuti mbada haichinji mavara ayo chaita kuti ZANU-PF irambe iri masimba kusvika pari nhasi inyaya yekushandisa hatingati matactics iwayo asi ari kunzi afana kushandurwa saka ZANU-PF ikasashandisa mhirizhonga aina maelections ainohwina ZANU-PF ikasashandisa kusunga vanhu zvisiri pamutemo hapana sarudzo dzavanohwina ZANU-PF ikasatoita izvozvo zvairi kuita inobuda musimba akanti inoruza simba saka ZANU-PF haisi kuzomborega zvairi kuita saka ini maonero andinoita ndeyekuti hapana chinochinja
vanga vari nyanzvi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paswana University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kupolokwane kusouth africa naIvan Zininga westudio 7 vamwe vagari vekwamutoko vari kuita mushandira pamwe pakugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango inosanganisira masekesa uye zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa mushandira pamwe wenyahunure Bushmill Production Cooperative uri kuwana rutsigiro kubva kumuzinda weamerica muzimbabwe Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera
mumwe wevarimi vakaumba mushandira pamwe uyu vafelix pawandiwa vanoti mushandira pamwe wavo uri kubatsira vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vanowana zvekudya zvemombe dzavo vapawandiwa vanoti mukugadzira chikafu chemombe ichi vanosanganisa michero yemusango yakasiyana-siyana inosanganisira masekesa muchukutu mangara zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa nemimwewo michero
Agora não deve estar feliz a você. Agora não é nem muito o caso. Que demônio. E não é porque aí foi não ver se ele é double de 3 times 5. Mas nem não é porque o próximo mês ele ficou com ele. E agora ele está show. Ah, não é uma zona essa também. Agora sim, eu acho que está a dar o projeto.
Imwe nhengo yenyahunure Bushmill Production Cooperative amai Patricia Gwashavanu vanoti kuburikidza nechirongwa chekugadzira chikafu chezvipfuwo zvaashandirwa upenyu hwavo sezvo vave kukwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro
nokuti takuona mari dzokuendesa vana kuchikoro zvange kwandiri hangu vana vangu vazhinji vandakazvara kumashure kwotisati ndaamuredhendini vepaipera mabhetsei pati zvinezvi ndotenda mwari kuti ndine mwana ari kunyoro gore rino kuti ende kusekondari zvaasati zvangoitika kumashure umwe nekuti izvi zvaari kutibatsira
nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvipfuwo vawisdom gunzvenzve vanoti chikafu chezvipfuwo chinogadzirwa nemiti yemusango chine utano hwakanaka asi vagunzvenzve vari kukurudzira varimi kuti michero yemusango iyi inoda kunyatsosanganiswa zvakanaka uye kuikuya iri pamwe chete kuitira kuti zvive nyore kuzvipfuwo pazvinenge zvave kudya chikafu ichi
monkey bread just like maybe the acacia pods we can be talking about 12-15%
kana tichitaura nezvemasekesa tiri kutaura nezvemuchero unopa utano kuchikafu chezvipfuwo ungasvika pakati pechikamu chegumi nembiri uye negumi neshanu kana kuti 12-15% crude protein asi izvi zvinoda kusanganiswa nechibage kana nesora kana zvimwewo zvazvo
saga rimwe chete rechikafu chezvipfuwo rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengeswa nemadhora manomwe ekuamerica mumiriri weamerica muzimbabwe amai Pamela Tremont vanoti vari kufara zvikuru nekuponeswa kuri kuitwa zvipfuwo nechikafu chiri kugadzirwa nemushandira pamwe uri kutsigirwa nemuzinda weamerica muzimbabwe
and so as we went out to the community to see the results of the project we saw that
enda kunyahunure takaona kuti zvipfuwo zviri kuponeswa panzara iriko gore rino kuburikidza nekugadzira chikafu chepamusoro ichi uyu ndemumwe mucherechedzo wevana vezimbabwe vari kuita mabhindauko ekugadzirisa matambudziko munharaunda mavo vachishandisa zvinhu zvidoko kuburikidza nerubatsiro runobva kumuzinda weamerica muzimbabwe
muzinda weamerica wakabatsirawo chikwata ichi nemishini yekugaya chikafu chezvipfuwo nekuisawo magetsi esola. Muzinda weAmerica wakabatsirawo zvekare nemushini wekugadzira mafuta ekubikisa. Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona senzira yekuwanisa zvipfuwo chikafu. Vanotiwo kusvika muna gumi guru gore rino hurumende yaponesa mombe zviuru zana kana kuti 100,000 kubva munzara.
We have also mobilized this government 15,000 metric tons of silage.
Takatsvaga nekuunganidza chikafu chemombe chinosvika matani zviuru gumi nezvishanu icho chakaendeswa nemarori kumamisha kunoponesa mombe. Takadzidzisawo vanhu vekumaruwa kugona kugadzira chikafu chezvipfuwo.
VaMasuka vanoti mombe mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose dziri panjodzi yenzara. Kumatunhu ekumatebelen and south varimisi vakazivisawo kuti mombe dzinosvika zviuru gumi dzakafa kubva patanga nzara gore rino. Asi vaMasuka vanoti mombe zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500 chete ndidzo dzakafa kubva patanga nzara kusvika mumwedzi wagumi guru gore rino. Sangano reDrought Action Committee rakaburitsawo gwaro rinoti mombe mazana mapfumbamwe dziri kufa pasvondo rega rega kumatunhu ekumatebelen south. Asi varimi vakawanda vari kutarisira kuti dambudziko rechikafu richapera sezvo mvura yava kunaya munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Costa Nkomo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont nhasi vakumikidza dura repadande mutande rekuchengetera mashoko ari pamusoro pezvinhu zvechinyakare zviri munzvimbo dzinochengetedzwa zvechinyakare kana kuti mamuseum kuburikidza nehomwe yemumiriri weAmerica yeAmbassador Fund for Cultural Preservation. Muna 2020 homwe iyi yakapa mari inoita zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica National Museums and Monuments for the Zimbabwe Museum of Science kuti iumbe dura repadande mutande senzira yekuchengetedza nayo zviuru zvezvinhu zvezvinyakare zviri mumamuseum yemunyika yose. Chiziviso chakakosha. Vateereri, mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel iyi, endai pa WhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya batani rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe pa WhatsApp VOA Shona channel. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kennedy Masie vanoti vanoona chikumbiro chevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chekuti mhosva yavo yavari kupomerwa mudare reGeorgia Appeals Court yekuda kupidigura hurumende iraswe sechinogona kutambirwa. VaTrump vakasvitsa chikumbiro ichi kudare iri nezuro. VaMasie vanoti izvi zvinoenderana nemutemo webazi rezvemitemo muAmerica uyo unoti mutungamiri wenyika haagone kubatwa nemhosva kana ari pachigaro. VaTrump vakanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mugore ra2020 apo vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna 2019 dzavakakundwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden kunyanga hazvo ivo vari kuramba mhosva iyi. Dzimwe mhosva dzavo mbiri dzakatoraswa kare nebazi rezvemitemo mushure mekukunda kwavakaita musarudzo dzegore rino. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 navaMasie nezvenyaya iyi.
Chikumbiro chaita naDonald Trump through malawyers avo, I think chikumbiro chatagara chichauya sezvo vachitarisirwa kuti vachava vari president next year kutongwa kwavo kwagara kusanetsa. Saka chikumbiro ichi hatingati chingave chichishamisa, nekuti mutemo wemuamerica unotaura kuti a sitting president haafaniri kuva achiprosekutwa.
Tichiona zviri kuitika, munoona tichitambirwe here chikumbiro ichi?
Handioni senge pangave pane imwe nzira yokuti izvi zvive zvichienda, but ndoona sekuti chikumbiro chacho chinogona chaitwa chogona chakurumidza kana chichirambo wacho. Vanenge vachitaura kuti ivo vaDonald Trump havasati vava president, saka havakwanisi kuva vachikonsidera nyaya idzi. But tichitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzatobviswa pamatare kune dzimwe nzvimbo, ndoona senge kuti ikoti inogona kutambira chikumbiro ichocho ichi, vachitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzakabviswa nekuda kwokuti vakahwina maelection.
Pane zvingadzidzwawo here nenyika dzakadai seZimbabwe nedzimwe dzemuAfrica pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika izvi kuna vaDonald Trump?
Hongu, izvi zvinongotaridza kuti masystems emuAmerica, especially when it comes kumainstitutions, anoshanda. And tiri kuona kuti ivo pavakabva pachigaro, kunyange havo vanga vari one of the most powerful person in the world and muAmerica munomu, vakawanikwa vachimira pamberi pematare vachinzi vakatyora kubumbiro romutemo. And nyaya dzavo kunyanya hadzo dzakatoradzo nguva kuti dziende pamatare. Tikuonawo zvekare kuti sezvo vadzokowo zvekare paupresident, mainstitutions aya anoprotecta tingati office of the president. Saka ndosaka takuona kuti nyaya dzavo dziri pamberi pematare dzofanira kuve zvichiibva. Izvi zvinhu zvinova zvakasimbiswa nekuti mainstitutions haatarisi kuti ari kutonga ndiani, anotarisa kuti tradition yavo yokusimbisa yatingati democratic tenants inofamba sei. Saka izvizvi zvokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti vanhu nange vapinda muchigaro havafanira kuva vachiinterfera nemainstitutions, anofanira kusiyiwa achirega achiita basa ravo, kuitira kuti nyange pakapinda ani zvake pachigaro choupresident hazvikanganisi yatingati kusimba kwemainstitutions anoita kuti vanhu vave vachiva neconfidence muhurumende.
Tingati izvi zviri kuratidza utongi hwejechetere here imomuno muAmerica?
Hongu, zvinoratidza utongi hwejechetere kozi iyi mitemo yanga yagara iripo and mitemo inobvumwa nevanhu vese. Saka izvi zvinhu zvatingati zvingave zvichinzi zvinhu zvinyuwani, zvinhu zvagara zviripo and zvinhu zviri kusimbaradzawo zvekare utongi hwejechetereo.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kenneth Masie vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yadzivisa nhasi kuti yatemera zvirango makambani ekuAmerica pamwe nevanhuwo zvavo vemuAmerica nemhosva yekutengesera Taiwan zvombo. Beijing yakurudzira America kuti imise kutumira munongedzo usiwo mushure mekunge mutauriri wedare reparamende vari veRepublican Party vaMike Johnson vataura panhare nemutungamiri weTaiwan vaLai Ching-te. Israel inoti gwaro idzva rakaburitswa neAmnesty International riri kuipomera mhosva yekuponda vanhu muGaza nderemanyepo uye rinonyengedza. Israel yashoropodzawo sangano rinorwira kodzero dzevanhu iri ichiti rinonyadzisa. Amnesty International iyo iri kuLondon yaburitsa gwaro nhasi umo iri kuti Israel nemauto ayo vakatyora chibvumirano cheUnited Nations cha1948 chinoshoropodza kupondwa kwevanhu cheGenocide Convention. Apo mapato anopikisa ari munyika dziri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica kana kuti muSadik ari kuchema kuti bato riri kutonga muZimbabwe reZANU-PF riri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato reZANU-PF rinoti richaramba richidzivirira mapato akaunza rusununguko munyika dziri muSadik arinoti ari kurwiswa nenyika dzekumawirira. vachitaura nenhepfenyuro yeZFM Stereo, mushandi mukuru muofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muzano PF, vafarai marapira vakati vamwe vekumawirira vari kurwisa kwazvo kuti vaise dunhu resadhiki pasi penyika dzekumawirira vachishandisa mapato anopikisa. Bato rezano PF riri kupomerwa nemapato anopikisa ari munyika dzinoti Mozambique, South Africa, Botswana neNamibia, mhosva yekupindira musarudzo dzenyika idzi richitsigira mapato akaunza rusununguko. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF, Dr. Masimba Mavhaza, nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora. Takatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nemashoko avamarapira aya.
Zano PF yagara iri munzwa munyama ye the West. Saka vaona kuti vatadza kuivhiringa kana kuibvisa kana kuita iya yatingati regime change. So nekuda kwaizvozvo vari kuedza kubhadhara vanopikisa hurumende, vanopikisa varwi verusununguko venyika dzekumadokero, venyika dzekutsanhuru kuAfrica. Saka ese mafreedom movements ari under attack kubva kumacolonizers edu ekare neshamwari dzavo. Hondo haina kupera patakawana rusununguko. Vakaedza nepavanogona kuti vangatibvisa sei murusununguko. Nekuda kwaizvozvo vari kuita kuti vamwe mapato anopikisa hurumende yerusununguko yenyika dzakasiyana-siyana abvise hurumende dziri pachigaro kuti vagoisa vanhu vavo mapapeti. Saka vasadza mapapeti awaya pachadambudziko rekuti vatadza kuzungunutsa nyika yeZimbabwe neNamibia neTanzania. Saka zvavaafrica iko zvino kwakuedza kupasanusa Zimbabwe kubva kune dzimwe nyika, vakuda kugadzira zano PF kuti ionekwe semuvengi wemamwe mapato, kuitira kuti kana mamwe mapato anopikisa dzimwe nyika apinda muhurumende, anokwanisa kushandisa hurumende dzavo kubvisa zano PF pachigaro.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza, hanzi pane urongwa hwekuti zano PF inge ichikanganiswa kana kubviswa kuburikidza nemapato anopikisa muSouthern Africa, West Africa neCentral Africa.
Zano PF musangano uri kutiza mumvuri wavo nekuti vari kuziva kuti vatadza kutonga, havasi kugona kutonga. Vanozviziva kuti vana veZimbabwe havachavada. Vanozviziva kuti mutungamiriri wavo naiyo Zano PF iri kungopinda pachigaro nenyaya dzekubirira sarudzo, nenyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu, vachitinha vanhu kuenda kunovhota, vachirova vanhu, vachityisidzira vanhu kuti vanovhota, vachivavhotera ivo. Saka vanhu vari kutotya kare kuti vari kuziva kuti mangwana kana zuro iro rinoteera iro vanenge vabviswa. Asi ndonyaya kushanisika nezviri kutaurwa navamavaza kuti kune nyika dzoda kuita regime change, especially anaAmerica nanaBritain. Asi nyika idzodzo ndo dziri kuita kuti Zimbabwe irarame. Nyika idzodzo ndo dzinoti ana Mavhaza nana Munangagwa nevanhu vavo nevamwe vese vanomhanya usiku vachinokumbira mari. Ukatarisa mari zhinji inopinda muZimbabwe, inobatsira Zimbabwe, inobva kuEurope, inobva kuUnited Kingdom, inobva kuAmerica. Vakamboedza kuita look east police, vakaenda kuRussia, vakaenda kuChina, vakadzoka musoro ikoko kweimire. Saka ngavanyarare kuita basa rekutukirira America neBritain Muscat manheru vachienda kunokumbira mari ikoko.
Dr. Mavhaza, pane munongedzo here unorakidza zvamuri kutaura zvokuti pane vari kuda kurwisa kubvisa Zano PF pachigaro? Tichiona kuti ndime munonzi muri kutopindira kwete kuti muri kudaidzwa kunyika idzodzo.
Chokutanga unofanira kuziva kuti hatingopinda munyika dzevanhu tisina kukokwa. Pane kuwirirana kuripo pakati pemapato ese akarwira rusununguko. Imi munoona pakaitwa sarudzo kuAmerica, Britain yakatumira nhengo dzinopfuura 400 dzeLabour Party kuti dzikambenere bato ravaKamala atirakazoruza havo. Kune dzimwe nyika dzinouyawo dzichikambenera mapato avanowirana nawo, zvinobvumirwa, hazvirambidzwi. Saka hapana chakaipa kuti Zano PF ipinde munyika ichitsigirana nevainowirana nayo. Asi yesi munongedzo uripo unoratidza kuti zviri kuitika izvo kuti munhu wese akundwa akungonongedzera kuZano PF. Zvinoreva kuti pane takaturikwa, pane vari kunongedza vari mumumvuri vanofunga kuti tichikuvaona, asi tiri kuvaona. Zvino zviri pachena kuti vavengi vari kushandisa vanopikisa hurumende kuti vakwanise kurwisa bato reZano PF kuti varitadza.
Vadzokora, ndanzwa muchiseka pavachitaura vamavhaza, pindura itinzwa.
Nhema dzacho dzazonyanyisa. Shuwa murume mukuru kuuya kuzotaurira mhuri yeZimbabwe nhema dzakadaro. Nhema dzekutanga dzatoda kugadzirisa vanhu vemuno muAmerica havabvumire kuti kubve kunyika vachiuya kuzokambena hazvibvumirwe.
Dr. Mavaza, chii chashanduka nhasi chekuti munge muchitanga kuchemwa nevanhu kuti maakupindura mune zvematongerwo enyika?
Changoshanduka ndechekuti mamwe mapato anopisisa aakubhadharwa nevapando vepfumi vasiri kufarira kuona vana kana kuti vatingati marevolutionary party achitonga kana kuti vachiona vana vezimbabwe kana vana veafrica vachizvitonga. Asi ndinokuudzai kuti aiwa, izvi hazviitezvi kutungana kwembudzi.
Vadzokora, zvingagadziriswa sei kuti ZANU-PF isarambe ichipindira mune zvematongerwo enyika edzimwe nyika sezvamuri kutaura izvo?
ZANU-PF haitofanirwe kuenda kunopinda kune dzimwe nyika sarudzo dzisati dzaitwa. Hazvibvumirwe. Iyo yacho haisi kukwanisa kuita sarudzo dzakatsarukana munyika mayo. Yanzwa nekurohwa, yanzwa nekudyiwa.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vateerere, tinoti makasimba here, makasimba here kunokoterera iti zvedu tiri pajoza pakrokostara. Zviro zviri kuitika muZimbabwe tinoona ngatei hazvisi zvokubatana, bcause mazari rataita muno muSouth Africa asiva purezidendi wedu taikumbiravo kuti nyika inake, nyika inakewo tikwanise kuitawo zviro zvinokonzerawo muZimbabwe, zvingava zvirimwa, zvingava kuitawo business. Tinoona ngatei zvinhu zvingafamba zvakanaka. Tari kwetiri kunoku hatina kumira zvakanaka kunoku.
Uku kuhurungwe, kuhurungwe east, kumashonaland west, kunzvimbo inonzi Marere. Marere vanhu vakahora kamwe chete kubva gore richitanga. Katiri kunzwa kuti China yakati pamatana akati ukwabva mari yakati. Mari yese iri kupuwa hurumende nezvinhu zvese zviri kubva kunana China nauiti. Vanhu vakangohora mapfunde kamwe chete kuMarere, hurungwe east, mashonaland west. Vanhu vari kutozhamba nenzara, so nzara yakatanga gore rapera. Mvura yakasarana vapinda 2024, pakupinda 2025 pasina kana kumboora kana. Handizivi kuti hurumende iri kuzvifambisa sei ipapo. Ngapagadziriswe ipapo angari kana kubvisiwa MP wazvi kuzi vanhu vanofa nenzara vachi munhu anogara kuSouth Africa asi kuona kutonhwa nenzara kuno kwaanotungamirira kumashonaland west.
PaStudio 7 apo, PaStudio 7 muri sei ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing, ani ndozo God knows best. Ndiri pano paPretoria, ndomumbira kuti meseji yangu iyi isvikewo munzeo dzaamunanga kuti agone kutaurawo nawo nehurumende South Africa. Zvaakuite mapurisa kunoko zvakashata, hazvisisina kunaka. Akuite basa rekudai kwakazara maforena lese pakawandira maZimbabwe paya, apedzo vhure mukuku dzaanhu kana kusipreya vanhu mapepa spreya osipreya vanhu anonga varambire mumukuku aya, vapedza kutore zvinhu zvaanhu mafiriji, mametros, makapu, ringava bhiya, angava maempty ari mukuku dzavanhu, apedza opa vanhu imunomu, apedza kuti torai murye, ngatiite madiro ajojina. Hamapurisa emunomu acha achimbafa, aakuite zvichimbafa.
Mayadiku aine mubvunzo waanajonga kandimiri. Mubvunzo wangu uri pamuri imi vatori venhau vavaiti venhau ini. Kosei mushiti idzi ifungwa dzevateereri dzisinei neStudio 7? Sei muchidaro? Nokuti kana dzisinei neStudio 7 hamufanirwi kudzitora kudzisa vanhau.
Ndiva chimbamba anga parasimbeka, ndoda kutaura pamusoro pavamuswere vakataura maonero wavo akanaka chose, kuti vane mari dzavo vanochinjika mabhizinesi vakakona kuuya havo vogadzira mastadium mukati menyika yeZimbabwe vozopuwa zvishoma zvishoma vanhu vechipinda chimagiraundi macho imomo. Tinoona ngatei maonero akanaka iwayo. Kozoya yagender violence inoitika mukati meZimbabwe haifi yakapera. Chikonzero hakuna mabasa atinoshanda.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya kucherechedzwa kwemazuva 16 ekurwisana nemhirishonga yemudzimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa wecommonwealth. Vamwe vagari vekwa Mutoko voita mushandira pamwe kugadzira chikafu chezvipfuwo vachishandisa michero yemusango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 5 kumpalakazi 2024 ngutaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Nakule kukhona lokudlala amabhizibhili bekhonona ayikho amanye amalunga waba njengobhemida woNigeria yaba ngathi bakhalathela ntona ngathi mina phala sakhona i-housing office ecommonwealth ngamabhizibhili.
EleZimbabwe selivinjelwe ukuthi live lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kwele United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kaZulu. Sihlazi yadaba lokuthi amanye amakansila e-TCC kobulawayo athi kungacothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kwele United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kaZulu kuqala. Abaqoqa inhlelo zeCommonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga lenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. EleBhilithani lithi iZimbabwe ayikalandela inkuthazo yeCommonwealth Election Observer Mission kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Ihofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulenhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eleZimbabwe lamukelwe. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela iStudio 7 kusikhatshana esedluleyo ukuthi eleZimbabwe lamfutho wokubuyela kuCommonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
To ezenza ukuthi siphume kuCommonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likaZulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, izoziningi aziyaguquki, yize zihambelana lama-sanctions yalakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende kwethu ukuthi guqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abavumelani nama-British ukuthi sibe le-Commonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kuthi imicabango yama-British iqakathekile. Ngona ngathi ingxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus i-resolution yakhona esikamansisco anisenze ukuthi izimbabwe ingene iye lilunga ngakho kukhona nokunjalo ama-british ebeke khonona angikho ukuthi amanye amalunga waba njengobemuda wo-nigeria kuyaba ngaze bakhalakhele ibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-commonwealth ngama-british nxabona bengavumelani angiboni ukuthi uhulumente wethu uzangena
ezinye iindaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu daba zombuso kaZulu phakathi kokunye libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene kukhomonwealth
awusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhanyelane le mithetho enika uZulu uzibuse uhulumeni wethu usuke asedo adonde imithetho eqondane lokhetho imithetho eqondane le-information uhulumeni wethu uyahugula inyawo ibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga i-commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni ekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe siyazi khathe esithi iMozambique lenamibia bayakhalakhala bethi kuyongenele ukuthiza wezansi ukuthi amahungahunga na abe lokhu ebhodabhoda amazwe asigombeleni vele azekwenza ukuthi ukubalulekwa kwethu kuhluphe.
Mnumzana Rajesh Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe simanyane logatsha lukahulumende ole National Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo unkosikazi Pamela Tremont ese Ambassadors Fund for Cultural Preservation esokulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamashumi ayisikhombisa lanhlanu $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubona ezomkhathi ole Meteorological Services Department selukhuthaza uZulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyonale viki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kuyonale viki. Uhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Mwalukhasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi endaweni eziningi zelizwe kuzabe kungela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka uZulu engeza njani ukuze azivikele njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Singabona kusiba lomahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo
uZulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba uminjani.
Ngesonto mhlaziyisitshiya ngalombili kumpalakazi, izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya kuthi kwezinye indawo lifefeze.
Unkosazana Nethi Mwalukasa yingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi lwe-Meteorological Services Department. Sikoxe laye ecingweni eseharara. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweLebotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu, okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekane labathi luncindezelo ngenxa yokuthi abalamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelo zwe. Intelele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron.
Umnumzana Phenyo Budale ongumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe landela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The President, Advocate Duma Boko, stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu. Umongameli Boko watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kweLebotswana ukuzabuyisela isithunzi sabo njalo uncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abangala maphepha okuhlala ngokusemthethweni elizweni babhekana labathi ukuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ukubabhadala iholo nje ukuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labeZimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kweLebotswana. Umnumzana Sifas Chuma ungokhele inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kweLebotswana eyeZimbabwe Community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza bengalamaphepha. Xa sofika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungaye emapholiseni usiya kubika ubana kawuholanga ugcina usuvalelwe. Yiwona lawo mapholisi obudinga ukuthi uthole usizo kuwo. Ukuthi kulomuntu obekuqhathile engakubhadali kakusangeni indawo.
Umnumzana Chuma uthi sewuqakathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikamongameli Boko phezu kokunikeza abeZimbabwe amaphepha ngoba kungaba yindlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona laba abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha. Angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngaphi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo abeZimbabwe leSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umzala Nqabutho Mabhena uthi baphezu kokuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abeZimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe sikuletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umzana Mabhena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa ngumongameli Boko. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
Umongameli Boko ulandela enyaweni zowaphuma ehlalweni umzana Mkhwetsi Masisi walenhliziyo yobuthakathaka kwabeZimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi usungule uhlelo lokuthi abeZimbabwe bengene kweLebotswana besebenzisa isithupha, kodwa uhlelo lolu akusela siqiniseko sokuthi lungabona ukuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 zeHavron kweLebotswana.
Gesi kangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Unkosikazi Netumbo Nandi Ndaitwa, owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia, ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso, wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok, lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. Kumenyezelwe ukuthi nguye onqobileyo izolo ukulandela ukhetho olwangeviki edluleyo lapho abamabandla afikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamnanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli walelizwe uYoon Suk Yeol, yena olakho ukususwa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhatshana obulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Ukuhlandla lethu lengxoxompikiswano lamuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-Full Council Meeting yabo izolo, lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikezi imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba ngukansila Mpumelelo Moyo osekelwe ngukansila Mxolisi Mahlangu, yena othi ngowebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo we-Board ye-Rural Communities Empowerment Trust endaweni lokansila Mahlangu onguye osungula lingxoxo.
In the city council, we are a third tier of the government. And what it therefore means is even the city criticize the government. We have a level we criticize. But it can't be every day we are tweeting about government, which we are a part of. Our platforms are adequate, or which is addressed, those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, the city council, and general government, MISA, the UTIS, and then the Sukutang, and then the pipes, so we repair our pipes, and then the Utang, and then the Wulung, and then the Utang equipment, and then the UTIS motors. We have come up with our platforms, we allow which we engage with CRAS, we engage with direct to try and meet some of those impediments that affect the progress of the country. I'm not saying things I criticize, but I'm saying as we criticize it, being at home to a family set up.
Nanto utaba mnumzana Dube uthini ngamazwi ka Councilor Mahla.
Kathesi ebekhona apho Mahla iqiniso bayala besaba isandla yasendle chaba ukuthi khona khona bahamba ngakathesi sila two vocal ufena balisi kuba recola ngoba le ndo ngithe this is politics abaniyo Mahla ungabathulwele kakhulu abantu bathina ke bebone ngani twali yafanana lonke then laba phela choi one beza ukuthi let us vote for the majority there jwa we walk and we power second is diminishing the opposition politics here in Zimbabwe, like what we are seeing. And that one is slowly but surely losing the confidence in the political system in terms of opposition politics.
Nanto udaba Councilor Mahlangu sikuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akunqede.
Uyabona ubhuti uThembelani raises critical issues, kodwa okunye engithandi ukukutsho kubalaleli ukuthi siyakukhuluma ukuthi the benefit of hindsight, ngoba abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless, ba-vindictive, vele babe befuna nokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza ezinye. mina ngakhulela ekhaya abadala babesithi kwesinye isikhathi uyazenza isithupha, okunye nathi njengabantu abavele beminyenga ngoba ifandini vela ku-treasury, i-treasury ka-minister we-finance nge-Zimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party.
Kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe linga-recall?
Angeke ngikhulumele abanye ama-councillor. Personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict record akuna muntu olelungelo lokurikhola, anzake ngizwe nemitshaba ngithekisa abantu ukuthi uzabarikhola bangakhuluma ngohulumende. Thina asanike imandate ngoba uthabanga usecretary wephathi ekhokhelwa ngupresident uwelsnezimowe. Of course kuyabe kuvele kule political guidance, kule political direction ukuthi lokhu hambani liye kukhuluma line kunje, lokhu kuhulumeni kumekunje phandle.
Kodwa lisebenza lapha
i-TPC libandla ebelikhokhelwa nguChamika owaresignayo wathi ibandla ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama-structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba kuchamisa isihluba esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bathi never mind about the splinter TPC kula leyi kulo B kulo C kulo bani wasile under i-TPC ekhokhelwa ngupresident Westman Nyoka esiyiye siyaziyo ukuthi i-TPC. So and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singabakhansilas e-TPC ngoba yiwe siyiwe wona yindlela esangena ngayo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Dlo.
Ingakutsho ngamafitane ukuthi mina nomuzwa ukuthi Mahlangu ugodlo ngayo ukuthi nalo singathi iqinga mhlawumbe izajala i-TPC ibulawayo because siyakwazi ukuthi ilinge lethu yonke into i-centralized ayo ukuthi yini ngangumlaleli wokuthi ugodlo ngayo uyasavalinari bayadominatwa kumbe singathi ibandlela lezibusa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources. Okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana so bebewithi ngananzela kathi esingaphuma ngama-TPC nedmhlawumbe bangamahlandi amathale kube sokusiba labo blue movement ekhanya kukhanya bangavota yemali phuma lechinga lokuthi sinyenza okwesinanakazane fana kwenze ngazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuyenzela ukuthi lawe lanxa umuntu ekukhava nasithi ubani okhathele kathana kuhabadayo sikhabe wachaphisa wanichaphisa lami yito sebekwenzela ngapha uyezama ukuqothwa ngapho uyesaba ukuthi ngebandela ukuthi ngamandla ukuthi kugqotshwe soso kumele ukuthi lawe uphile kuzokwanifa ibezeliyena ukuthi lawe ukuhlike ngeziphi uhamba ndawonye nabantu labo njengakade ngakhangele kanti ngiyakuvama ngibuke lamaphathi zamazwi kodwa kathe ndike mamile kanti ngibatasa kule nto ngakajabanga lapha lanxa kwamiswa but ama-code can overturn at any time bazele ukuthi hayi kuba nisenikholi kwaye bekwazi kathi athetha ama-councillor angu amabili apho ngabanjwa izathi kwakuwa la macala thize so khona kuyana lapho ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngato bebevalile ngoba khonafana kuthiwa kunabanye abangu-20 lawo 18 basozize kwaziwa bavukade bebetshiwe so kathi abantu bahlayele evalile ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo godo
ya kuqinisile kokunye naye ngumbono wakhe abalaleli babekwazi ukuthi ama-residents akobulawa namaqodizi achiyeneyo sasilandi batshele kuma-whatsapp group silapho esidilonga khona ukuthi ngasifuna ubulawayo aphinde ngendlela soyenzani soyenzani so bangasishawudi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi sasibhonse indlela basiqoqeda amakhanda ikuthi ubulawayo aphumele nalo ngobulawayo.
Lo ngukhansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ibekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni athiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngozibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokwephula abafana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe kuZANU PF, uhulumende weMelika uyabethesa izitsho zenotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezijeziso kuziphatha abandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezijiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya zombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
embona ezakuqhakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump umuntu oqhakathekisa into zemedia. So into ze-immigration uzazenza zibe mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlala kahle kumnotho lekwandini kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhonsela nge-team yakhe lana wefithi yakha iwolu yokuvalela yokwehlukanisa imelika le-Mexico. So mbona ngazathi uzakuqakathekisa khona.
Elemelika siyazi ukuthi liyazihlupha kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo. Yikho abantu abafana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngoba iMelika isithi babusa kubi. UTrump siza bona iqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe.
Ngento zamalungelo yebo ye bayakukhuluma kodwa angisanaqiniso lokuthi baza kuqhakathekisa njengembuso leyi edlulileyo odwa qhakathekisa amalungelo oluntu across the world. Amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise mbona ngazathi kathesi bazaqhakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu ledemocracy iqhakathekiswa njani.
Njengoba ibandla likaTrump selilawula amadale womabili ePhalamende esingathi iSenate leHouse of Representatives, singabona yini ethola konke akufunayo uTrump kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elamademokrasi lizathola indlela zokuvimba?
Yebo ye, isikontrola ilowa le-Upper House. Kodwa ungakhangela umbuso we-America kawufanani lowezane. Owezane yilwane ukuthi uma sithethe amandla kuze senze imithetho ezahlukumeza abantu, senze imithetho ezancindezela i-opposition. But emazweni abantu aba-civilized baqhakathekisa ama-rights abanye abantu, ama-political rights, ama-human rights. Thina yithi ukuthi uma kungathiwa sebethole i-2/3 majority bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova. So mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that kodwa basoze bekutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziyezwa umbusazwe njalo ekunhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. So isikhathi sokuza imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngingilele kuStudio 7 lathi sile nkinga lapha endaweni yekhezi. Kukhona ubandlululo government alwenzayo abantu abaseplantryside bayahola yonke into lendlala abayizwa kangaka ngoba ugovernment uyabancedisa kodwa ngapha esayidini lekhezi abantu abaholi ngisho labadala laba kumele behole ipentsheni abayiholi eplantryside kuyahola bathi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobani ancedise abantu bakhe hhayi ukuthi khona kube kukhetha.
Salibonani, salibonani balandeli beStudio 7 labasakazi lingabe linjalo. Mina igama ngiLook Out Ngwenya, ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo igama lakhe uEdward Sadomba obesebenza eNational Railways of Zimbabwe. Angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka usebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999. Igama likamama nguThembelihle Ngwenya. Ubaba nomama bahlangana eSawmills lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho umama wayehlala khona. Ongabe elolwazi bengicela angithinte kulezi nombolo ezithi +267 77 66 2980 +267 77 66 2980 kumbe ku +267 78 47 5794 +267 78 0674-475794. Bengicela usizo ngalolo daba.
Kufinyelela abalandeli bonke abakustudio 7, lalaba abasiphathele iindaba ezimnandi kustudio 7. Ngicela ukubingelela izihlobo nabangane. Kufinyelela u-Elinet Sanda, lo-Richard Chuma, lo-Slivia Moyo, lo-Phosi Wengwena. Ngithi abaphile labanye izihlobo engingazihambanga ngamagama. Ngithi angilawo amaningi. Ngajabula nxa ke i-audio yami le ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo Sipho Ngwenya ngiyambingelela. Labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo ngu.
Sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe, siyabonga kakhulu. Siliqhuba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Nguthabo Kancane.